manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu Gumiguru 31 2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndashamisika tichiona tatumirwa tsamba dzekunzi vana vawedzere matop up $120 mafees. Top up pane tikabhadhara. Nekukwira kwakaita zvino isusu mari tinoiwana kupi nekuti hatina kwedzewa masalaries.
Vamwe vabereki vochema chema nekuwedzerwa kwemari dzedzidzo pakati pekotoro ino.
Zvikuru kuru zvataurwa naPresident ndezvekuti vanokurudzira mayouth kuti vataure zvavanoona zvinoitika munyika. Kana pakaitwa debate vave vakasununguka kutaura maonero avo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano nevechidiki vebato ravo reZANU PF. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane chirwere cheHIV AIDS negomarara vanofanira kuramba vachinwa mishonga yavo. Izvi zvinotevera mashoko amuprofita Walter Magaya ekuti vakawana mushonga unorapa zvirwere izvi. Vanhu vakagara pamapurazi eStanley neDot Farm kuChegutu vanoti vari kushungurudzwa nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vabereki vane vana vanogara pazvikoro kana kuti kuma vari kuma boarding schools vanoti havasi kufara nekukwidzirwa kwavaitirwa mari dzevana dzechikoro panguva iyo zvinhu zvakaomera veruzhinji munyika. Asi vezvikoro vanotiwo hapana zvavangaite sezvo mitengo yezvinhu zvakawanda yakwira zvakanyanya muzvitoro. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati vatambira matsamba nhasi mangwana nekukwidzwa kwemari dzezvikoro zvinogara vana vavo vachidzidza ikoko vachiti vanzi vawedzere mari yavakabhadhara pakutanga kwekotoro ino nezvikamu makumi maviri kubva muzana. Mumwe wevabereki ava amai Mildred Chitoa avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kumarondera vati vanzi vabhadhare mari iyi musi wa11 mbudzi usati wadarika. Amai Chitoa avo vati vanzi vawedzere madhora zana nemakumi maviri pamusoro peyavakabhadhara pakutanga kwekotoro ino vati chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti havana kwekuwana mari iyi nenguva shoma yavapiwa uye nekuoma kwaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi.
Ndashamisika tichiona tatumirwa tsamba dzekunzi vana vawedzere matop up $120 mafees. Top up pane tikabhadhara. Nekukwira kwakaita zvino isusu mari tinoiwana kupi nekuti hatina kwedzerwa masalaries ende zvinhu zvacho zvakatooma hatina kunhu kwatingaiwane mari yacho yekuti tibhadhare mafees iwayo.
Mumwe mubereki ane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri mudunhu reMashonaland Central, amai Febi Mukomba Choto, vati vatambirawo tsamba kubva kuchikoro chinodzidza mwana wavo, yakafanana neyatambirwa namai Chitoa. Amai Mukomba Choto, vati kunyange hazvo vari kunzwisisa zvikonzero zviri kutaurwa nevezvikoro, zvekuti mari yavakabhadhara pakutanga kwekotoro haichavakwanire kuti vatengere vana chikafu muzvikoro. Hurumende inofanira kutora matanho nekukasika sezvo vachiti vezvikoro vanogona kuramba vachikwidza mari dzechikoro zvichienderana nemamiriro akaita zvino munyika.
And we can't blame them nekuti chokwadi zvinhu zvacho zvakwira chekuti even budget dzedu dzekumba kune vana vashoma vanosunaa kuti chikafu chachona hazvisatengeka
Vamwe vakuru vezvikoro vataura neStudio 7 vasina kuda kudomwa nemazita avo pamhepo, vati mari dzakabhadharwa nevabereki dzakashandiswa dzikapera mushure mekunge vatengera vana chikafu icho chave kudhuriswa nevezvitoro. Vakuru vezvikoro ava vati zviri nani kuti vakwidze mari dzechikoro pane kudzidzisa vana vanenge vachiziya nenzara. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvedzidzo yepasi vapo mavhima vanga vachiti vakabatikana patavabata panhare mbozha yavo. Zvichakadai, vamavhima vakaudza vakuru vezvikoro pamusangano wavakaita navo nechitatu svondo rapera kuVictoria Falls kuti hurumende haisi kukwanisa kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi. Asi mutungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwaitwa mari dzezvikoro pasina kuwedzerwa vashandi vemunyika mari dzavanotambira kunoratidza kuti hurumende haina hanya neupenyu huri kuraramwa nevarombo munyika.
Kukwira kwezvikoro kunoenderana nehurumende yapindwa nemweya wakaipa wekuda kuti varombo ngavatambure zvakanyanya.
Mitengo yezvinhu yakatanga kuita chamuramba mhuru pakaziviswa kukwidzwa kwemitero negurukota rezvemari vamutulinxuve uye mashoko avo ekuti vaironga kubvisa bond note neRTGS. Nekune rumwe rutivi, vezvitoro vanoti vari kudhurirwa nekutenga mari yekunze pamukoto kuti vakwanise kuhodha zvinhu zvokuisa muzvitoro zvavo. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakaita musangano kuState House nevemabhizimusi vakavaudza kuti varegere kukwidza mitengo zvisina tsarukano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, nekuda kwekuoma kwezvinhu, kambani yeRio Zimbabwe iyo inochera goridhe yazivisa hurumende kuti yavhara migodhi mitatu nhasi nenyaya yekushaya mari yekunze. Kambani iyi yakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti yaironga kuendesa RBZ kumatare nenyaya yekuti yainge isiri kuipa mari yayo. Zvichakadaro, mangwana kuRainbow Towers, Judicial Services Commission ichatanga kunzwa kubva kuvanhu vari kuda basa rekuva muchuchisi mukuru wehurumende rakasiyiwa navaRay Goba. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana nevatungamiri vechidiki vebato ravo muHarare vakati boka revechidiki iri harisi kunyatsoonekwa mashandiro aro panyaya dzekukwezva vechidiki kuti vave nechekuita mune mamiro ezveupfumi munyika. Vamunangagwa avo vapinda mumusangano weNational Assembly yevechidiki ava vatiwo vechidiki ava ndivo vanofanira kudzivirira pamwe nekusimudzira gwara remusangano weZANU PF. Vatiwo vakatambira chikumbiro chevechidiki chekuti bazi roga roga rive neboka rinoona nezvedzidzo zvevechidiki vachiti vachagara pasi kuti vazeye nezvechikumbiro ichi. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvevechidiki muZANU PF vapupurai togarepi.
Wafamba zvakanaka zvikuru. Wanga uri musangano uri paconstitution yedu unonzi National Assembly. National Assembly zvinoreva executive yenyik namaexecutive amaprovinsi avo ndo vanouya voungana votarisa zvavanga vachiita nguva inenge yapfuura yanikati in between the two National Assemblies. Zvipi zvavakaita zvakanaka, zvipi zvavakakonewa, zvipi zvinoda improvement, zvipi zvinoda kuramba zvichiitwa, zvipi zvinoda kusiiwa. Saka National Assembly tinoinvita zvikuru president kuti vagozotiudzawo zvirikuitika kuhurumende, zvirikuitika mumusangano, nekuti pahwaro hwekumashandira tichaita tichienda kumberi, nekuti pazve hatingati direction on the political issues, economic issues, anything zvinofungwa naPresident kuti vechidiki vangadzidza kwavari ndo musi wavanosangana navo vobva vataura vobva vadzidziswa. Tobva ipapo toenda kumusha tonoimplementa zvatinee tabvumirana semayouth, tonoranda mastructure atinenge tichitungamirira.
Zvii zvikuru zvamungati zvataurwa nhasi zvingatakurwa nevechidiki kuenda kumisha yavo?
Zvikurukuru zvataurwa naPresident ndezvekuti vanokurudzira mayouth kuti vataure zvavanoona zvinoitika munyika. Kana pakaitwa debate vave vakasununguka kutaura mavonero avo, vodiscussa, vabvumirana, vasina kubvumirana, vokupedzisira kana vasina ngavatovhota kuti idea iri kwayo ndeipi, yoruzhinji ndoyoteverwa. Saka zvikuru vanga vachiti hakuna unoti ini ndini ndinoruzivo ndoga. Mayuthi ose ngapuwe mukana wokutaura. Mavonero avo ingava kuekonomics, kuva kuutungamiriri webato, ungava kumararamiro edu, zvatinofunga kuti zviitike panharaunda dzedu. Mayuthi ngaregewe achitaura zviri pfungwa dzavo.
Tiri kunzwawo vamwe vanga vari kumusangano vari kuti vamunangagwa vasvoropodzawo vechidiki. Mungataura panyaya iyoyo?
Yes, mukuru atitaurira kuti sevana vechidoko tingakukuonai muri kumberi kuzvinhu zvose, muchitaura pamusoro pazvo, muchikurudzira kuitwa kwazvo, kushanda kushandira nyika yenyu, kushanda kushandira musangano wenyu. Vechidiki hamufani kungorara zvokusvika pokuti vakuru vanoti zvino vechidiki vachiko here. Saka mukuru wati aiwa, imi vechidiki tinoda kukunzwai muchitaura. Pamwe munorashika ichitokuudzai kuti kwete, apa marashika apa fambai makaita sezvisi.
Avo vanga vari munyori anoona nezvevechidiki mubato reZANU PF vapupurai togarepi vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende nhasi yakumbira ndinodzokorora zvakare. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube, avo vanga vasiri kuenda kudare reparamende, nhasi vazokwanisa kuenda. Godwin Mangudya anoti pazvizere nezvatora nzvimbo.
Nhengo dzakawanda dzabvunza vaNcube kuti vari kuita sei nenyaya yekutambisa mari kunonzi kuri kuitwa nehurumende munzendo dzekunze, pamwe nekuti sei hurumende iri kuramba ichikwereta mari kubhanga guru renyika. VaNcube vati hurumende haisi kutambisa mari, uye nzendo dzese dzinoitwa nemakurukota kunze kwenyika dzakakosha. Vativo vari kutora matanho ekuderedza mari inoshandiswa nehurumende pangave pamihoro nezvimwe, uyewo vati pari zvino havasi kuzotengera makurukota nenhengo dzeparamende dzimotikari. Pachikwereti chehurumende kuReserve Bank of Zimbabwe icho chave pa $2.3 billion, VaNcube vati vachashandisa mari yehurumende ine makambani akabata mitero akasaisvitsa kuhurumende kubhadhara chikwereti ichi. VaNcube vazoturawo mashoko kudare kana kuti ministerial statement, apo vataura kuti pane nechido chekuushika mari munyika kubva kune vekunze.
Under the new government there is a gradual restoration of business confidence.
Hurumende iri kudzosa chido chekuti vanhu vatange mabhizimisi, uye tinoda Zimbabwe inotambira vese vanoda kutanga mabhizimisi.
Vatiwo upfumi hwenyika huri kusimukira zvekuti nezuro chaiye. Vakaudzwa neveZimbabwe Revenue Authority kuti hurumende yakawana mari yayaitarisira kunge yawana mukupera kwegore, asi vatiwo mari iri kushandiswa nehurumende yakawanda kudarika mari yairi kuwana, uye vari kutora matanho kuzvigadzirisa. Kusvika pakupera kwemwedzi wapera, hurumende yakawana $3.8 billion, asi iyo ikashandisa $6.3 billion. Vatiwo imwe nyaya inoda kugadziriswa inyaya yekuti nyika iri kutenga zvinhu zvakawanda kunze pane zvainotengesa. Vaenderera mberi vachiti imwe nyaya inoda kugadziriswa inyaya yezvikwereti zvenyika kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrican Development Bank, vachiti nyika haigoni kuwana zvimwe zvikwereti kana nyaya iyi isina kugadziriswa. Zvichakadai, gurukota rezvekurima vaParents Shiri vati hapana chakakanganiswa apo hurumende yaisarudza makambani ekushanda nawo muchirongwa cheCommand Agriculture. Vange vabvunzwa kuti sei vari kupa makambani akaita seana Queen Bee kana kuti Sakunda mabasa vasina kuashambadza kana kuti kuenda kutenda.
Pane kutenda kunoda kuti kuendwe through tender, kozoya kutenda kumwe kusingaendwe through tender. Saka zvakaitwa zvese zviri pamutemo, hapana mutemo wakatyorwa ndatenda.
Munemo nyaya muparamende mekare, nhengo dzeMDC dzakaita sava Job Scholar, vanomirira Zengeza West navamurisi Zuzai, vanomirira Harare Central dzati dzinoda kuziva kuti hurumende iri kuita sei panyaya yavaitaidza mara avo vakatsakatika makore matatu apfuura.
Nyaya iyi yaitai inyaya yakabva kudhara. So iri nyaya yakabva kudhara, even direct mosha rakataura kwaikoti kuti tofanwa kubriefwa. So instead yekuti tiite put in writing, toda ministerial statement, oditaidza mara.
Mutevedzeri wegurukota rinoona zvemukati menyika vaMike Madiro vati vaviri ava vanofanira kunyora mubvunzo wavo pasi kuti vagonoongorora nyaya iyi. Asi mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vaudza vaMadiro kuti vagadzirire kuzoita ministerial statement pamusoro pavadzamara. Vadzamara vakabvutwa nevanhu vasingazivikanwe mumusha weGlenview uye kusvikana nhasi havasati vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumiriri webazi United Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO, Dr. Alex Gasarira, vakurudzira vanhu vari muZimbabwe vari kurapwa chirwere cheHIV AIDS kuti varambe vachinwa mishonga yavo yemaARV semazuva ose.
It's currently no cure for HIV, but we have effective antiretroviral treatment.
Pari zvino hapana mishonga inorapa HIV, asi kune maARV ari kushanda kwazvo kuderedza ukasha.
Mashoko aya anotevera mashoko amprofita Walter Magaya vePhD Ministries ekuti vakawana mushonga unorapa chirwere cheHIV unonzi Aguma. Zvichakadaro, sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association for Human Rights ranyorawo tsamba kuna vaMagaya, gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo uye sangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe richikurudzira kuti mushonga weAguma uyo umbomiswa kuutengeswa kusvika paitwa ongororo yemashandiro avo sezvinoitwa pamishonga yose inenge ichizopiwa vanhu. Mutauriri wesangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vaudzawo Mavelas Mhlanganya uyo weStudio 7 kuti vanhu vanofanira kuramba vachinwa mishonga yavo.
Zvatinokurudzira vanhu vari kumwa mapiritsi emaantiretroviral ndeyekuti ngavarambe vachimwa mapiritsi avo semarayirirwo avakaitwa naana chiremba naana mukoti nemahealth workers akavaudza kuti vanofanira kunge vachimwa zvakadai zvakadai. Zvekunzi kwava nemushonga unorapa HIV handifungi kuti chinhu chekutanga kuitika iko zvinezvi. Tagara tichingoti ngatigare gare makore mairi matatu kune vanongouya voti taakuwana mushonga wekurapa. Asi chatinoziva isu ndechekuti pamazuva anhare hatisati taudzwa kune mushonga mutsva wavako unokwanisa kurapa HIV. Saka vanhu ngavarambe vachimwa mushonga yavo semadzidzisirwo avakaita, semamwiri avanga vagara vachiita.
Zvii zvinoitika kana munhu akamira kutora mishonga tomboti kune avo vari kuda kunge vachiedza zvimwewo?
Zvinoitika ndezvekuti kana munhu akamira kumwa mushonga panoita dambudziko rekuti kana akazoda kutanga mushonga wacho unoramba kushanda, inonzi treatment fail. Saka chinokurudzirwa ndechekunzi munhu chero mushonga upi neupi zvawo une mamwirwe awo, nguva neyavanoti dhosi, munomwa masikati kana kuti munomwa manheru uyezve munomwa wakawanda zvakadii. Kana wanzi piritsi rimwe kamwe pazuva kana katatu pazuva ndo zvaunofanira kunge uchiita. Kana uchinge uchinzi kana apera mudzoke mutore umwe ndo zvaunenge uchifanira kunge ukazomwa mapiritsi ukarega ukasiyira mudzi kazhinji kacho zvinoitika ndechekuti chirwere chako chinozomuka. Kana chamuka hachizokwanisiki kurapika nemapiritsi aripo munyika kana pasipose ekunzi arape chirwere icho. Saka zvinenge zvisingakurudzirwi, ngatoti hazvibvumirwi munhu anga achimwa mapiritsi achimbopota achirega. Zvinotokurudzirwa kunyanya vanhu vari kumwa maARV neimwe mishonga yakasiyana siyana, ingava yeshuga, ingava yeBP, nezvekuti imwai nguva dzese semaudzirwo amunenge makaita. Nekuti mukazorega mishonga yacho inogona kuramba kushanda, zvozonetsa pamberi apa kuti morapwa nei.
Mutauriri wesangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vamwe vevanhu vanoti vakagariswa patsva vanosanganisira vaimbova varwi vehondo yerusununguko vanoti vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti masoja mumapurazi avari pedyo necheGutu. Tachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Zvakaitika kuPittsburgh musi womugovera zvakatityisa chaizvo. Hazvitipe ugaro, takasununguka nekuti zvakaitikira mukereke nzvimbo yatinofungidzira kuti yakasununguka vanhu vachishumira musiki, asi toona kuti ndomapindwa nevanhu vane mweya wekuparadza zvinhu zvakatityisa zvakanyanya mustate yedu yePennsylvania kuguta rePittsburgh.
Tombotarisawo nyaya yepfuti, munoiona sei?
Nyaya yepfuti inotyisa mukoma Zulu, nekuti ndinoona kuti vanhu vakawanda vane pfuti mudzimba. Vamwe unototi usingazive otozonzwa achikutaura kuti ndine pfuti, otokwanisa kana kutokurakidza. And wozochiona kuti munhu iye pamwe haana stability yekuti agare nechinhu chinonzi pfuti panzvimbo yaanenge ari. Mitemo yepfuti yakapfavisa zvakanyanya and inotyisa, nekuti kune vanhu vakawanda vanadzo vasingakodzeri kunge vainadzo, nekuti vakangoita kuti hasha kana vakavhiringidzwa nemumwe munhu vanokwanisa kuishandisa at any given time. Saka pfuti hadzisi kushandiswa zvakanaka, mitemo yacho iri too loose kuti munhu wese ange ainayo.
Tine urombo vateereri, iyo inyaya yatanga tichitarisa nyaya yevanhu vatatu pavanhu gumi nemumwe chete vakaurayiwa nemumwe muchena anopfurikidza mwero nemusi wemugovera kuPittsburgh muno muAmerica, muchurch yemajew yesinagogue, avo vari kutarisirwa kuti vange vachivigwa nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakashanyira nzvimbo ine zuro, asi vamwe vanhu vakaratidzira vachiti mashoko avo ndiwo ari kukonzera kuti vanhu vanetsane muAmerica, asi vaTrump vanoramba mashoko aya. Vatanga tichitaura navo vabaa muchinzwa vachitaura apo vanonzi vaNicholas Mada, vanhu vachizvarwa cheZimbabwe chinogara muPennsylvania pedyo nekwakapfuurirwa vanhu ava. Iko zvino tochikupai nyaya ina Arthur Chigoriwa yevanhu vanoti vari kushungurudzwa nemauto kuChegutu.
Vakagariswa patsva ava vanoti masoja ainge akapfeka mbatya dzechiuto uye vaine motokari dzainge dzisina manhamba vakavashungurudza vachiti vabve pamapurazi eDorith neStanley pedyo neChegutu, kana kuti vanoitwa kashiramberi. VaLivingston nyama dzavo, avo vakanga vari muchiuto, vanoti masoja mashanu akasvika pamba pavo akavataurira kuti vabve pamunda nekuti vakasabva vaizodzoka kuzovauraya.
Vataura language yavo yezvemhinda iyi, kuti mimi maiti pfepfe muchinyengerwa nemapolitician kufunga kuti anokuprotektai. Manje tauya tiri isu masoja, isusu tiri kuuya usiku tokupondai, isu hatakasiyana nemapurisa. Iwo unoti haubvi sei mugabe takamubvisa vanhu.
Vanyama dzavo avo vane tsamba kana kuti offer letter yepamunda pavari vanoti masoja aya akati havana basa nezvematongerwo enyika sezvo vakabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Iwo unoti haubvi sei Mugabe takamubvisa vanhu. Ndobva ndavati zvaidentify ini nemi retired soldier kazi ndine tsamba zvikanzi inovafanha vaya zvikanzi hai zvatabasa nazvo ndakuti bvunza kuti abvepi varamba zvaidentify.
Mumwe mugari vaMatthew Paul vanoti masoja akauya kumba kwavo akafanana nevakauraya vanhu vatanhatu muHarare sezvo vainge vasingade kuzivikanwa kuti ndivanani.
Saka zvinhu zvati ari kutozvisira kazi masoja akauraya manhu akire zvei totoma kuti mumusi ndio vanhu vaakuuya kuti nokwazi vakauraya vanhu kuHarare musi wavanouya wakaitika nakii yakanyaka ikwara. Saka tiri kutokana neupenyu hwedu kuti tinokubata takabata imura mupato kuti munozongokaruka kudhunze wavo avo usiku vobonosvika kuburawo. Saka nemenyaya yaito inotirwadza zvine simba yekuti enimaiza kuti basa zvine simba pamusoro.
Vapo vanoti mumwe musoja akazvizivisa samuswere moyo uye vakanomhanara kumapurisa emuChegutu.
Muswere moyo havana kuda kubvisira vakabva parunhatiri, asi vanhu vavaiva navo mwana waisamen makanisi nomushandi wake Sigoni ndo vanhu vaiva nemasoja, ndo vanonzi vakawanda kubva masoja iwavo, ndo vanhu vatakaziva masoja hatimazivi, but munhu wakauya nemasoja mwana waisamen makanisi nomushandi wake Sigoni.
Amai Myres Nirenda vanoti masoja akati pane vanhu vashanu vavari kuda kuuraya nekuda kwenzvimbo yavakagara. Amai Nirenda vanoti vave kutya kusiya vana vavo vari vega nekuda kwekuita kwemasoja aya.
Ndobva vatenderera vachitotaura kuti isusu tine vanhu 5 vatakatageta vatiri kuda,
Saka na wakapa watenda wa shukapa seku pondo kudatika ntuku ya pangu. Ganzo, saka mchinzi ndimu wacho H5. Ndikati ndinu H5 pakudi. Jiganzi, mwuzi vayere utumugara mchimbu ya msinga vomiru utumugara. Mwuku vayera na chinduna chenyu chocho cha mno vayera na chocho chukupa isimbe kuti gare garae.
Vanyama zao vanoti vave kuchikira upenyu wavo sezvo vakambobviswa paparazi ravo gore rapera asi vakadzoserwa nematare.
Inini ndiri kutochira upenyu hwangu kuti vanhu ava nemamirira akaita zvinhu so far president wakaisa commission iri kuongorora chiitiko chiya chemasoja chakaitika musi wa 1 August 1-2 ndochikira kuti upenyu hwangu chaiya chaiya nemhuri yangu zvauri kuti iwo wanoda kuuya usiku wosiponda vanogona kungondinyangaridza.
Mutauriri wemapurisa mudunhu rematonaland west Inspector Clemens Mabwazara vachititaure naamai Charamba avo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo sezvo ivo vasingabvumirwe kutaura nyaya dzine chekuita nemasoja kune vatori venhau. Mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi vachiti vanyorere tsamba mbozha kuti vaferefete nyaya iyi asi pataenda kumhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndini Ata Achigoriwa.
Vamwe vanoita mabasa ekutenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika vanoti kunyangwe hazvo mutemo weStatutory Instrument 122 uyo unorambidza kupinzwa kwezvinhu munyika wakanyevenutswa kuti vanhu vakwanise kutenga zvinhu kubva kunze, vari kusangana nematambudziko akasangana akafanana nekushaya mari yekunze kuti vakwanise kunotenga zvinhu. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti nhengo dzavo dzakawanda hadzisi kubatsirwa nekuvandudzwa kwemutemo uyu. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaJuru.
Ibi mutemo wakanyevenurwa asi dambudziko rakuitika nderekuti hakuna foreign currency. Tikaifamba muzvitoro zvatinokurudzira vanotenga nekutengesa macross border traders kuti vatenge tichiita misangano navo vachitaura ivo kuti vanhu havasiya. Saka zvakagaizvo kuti nyaya haisi pakubviswa kwemutemo kunyanya iparizvino, asi kuti nyaya ndeyekuti mutemo ukanga wabviswa kunge kuine foreign currency. Kutenga mari yekunze kwenyika angave maranzi kana maus dollars uchishandisa mabond kana mabank transfers kana ingave ekekezi zviri kudhura zvakanyanyisisa zvekuti kuti munhu atenge chinhu kunze kana kunyanya kana ari vakuzonozvitengesa zvinhu zviri kuwanikwa asingazowana fundiso pazviri hazvina profit. Saka kuti munhu ayambuka achienda kunotenga zvinhu zviri kunyika, asi kuti vaya vanonyaira kunotengesawo ndo vanenge vachiita fundiso vari kuita profit iri nani.
Tiri kunzwawo vamwe vari kuti vari kukwanisa kunge vachipinzawo zvinhu zvacho munyika zvavanenge vatenga kunze vari kusanganawo nematambudziko paborder pakubhadhara mari dzemitero. Zvakamira sei?
Yagara ziva kuti inobhadhara duty i40% pamagrocaries iwaya i40%. Saka duty raakubhadhara rekubhadharwa, asi kana uine ribeti yako, ribeti tinoya mari iya yaunobvumirwa uri pamwedzi yega yega ikwanise kuyambutsa zvinhu zvako, inoita $200 inoyambutsa hake zvinhu zvake zve $200, asi duty vanhu vari kubhadhariswa iyo 40% iyo.
Zvinhu zvamungati zviri kukwanisawo kunge zvichipinzwa nevanhu zvakanyanya pari zvino kubva mutemo uyu wanyevenutswa.
Atingati aya mabasic commodities, zvinhu zvinonyanya kushandiswa nevanhu zuva nezuva mudzimba, zvakaita sanike mafuta ekubikisa, zvakaita sanike dzingave dzisipo, zvimwe zvakangodarodarowo izvizvi zvekudya, ndo zvinhu zvinonyanya kutengwa nevanhu vachizviendesa kumusha.
Ko matambudziko mamwe ari kusangana nevanhu kunze kwemari yekunze zvii zvamuri kuonawo kana kunzwawo sesangano?
Mapurisa adzoka zvigare mumugwagwa ari kushungurudza nzira yebedbridge. Ndangandirimo muzuva ranhasi ndatopinda musouth africa nhasi ndichityaira kubva kuHarare. Hakanipurisa yene munomo.
Vanga vari vaDennis Jurufa achitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Musakanganwe vateereri kuti muchirongwa chedu cheDiaspora Forum tichange tichitarisa nyaya yemutengo yezvinhu iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka aine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.